Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti panhomba dzinosvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 dzekudzivirira chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika mazana mashanu kubva muna kukadzi gore rapera dzakaendeswa kumaguta nemadhorobha. Nhomba idzi dzakapiwa nyika nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO pachena. Vazofanaya chikwaka mumwe mugari wekwazvimba uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera mudunhu remashonyarend west rese vanoti hapana vashandi vezveutano vakasvika kunzvimbo kwavo kwachirau uko kwakatombovhurwa nzvimbo yekurapira chirwere chekorera gore rapera.
Kuno hatisati taona vanhu venhomba kusvika parizvino.
Mumwe mugari wekumazowe mudunhu remashonyarend central amai chenai mate vanoti vanodonhodzera nhomba vakauya munzvimbo yavo asi vamwe vanhu vaida kuwaniswa nhomba iyi vakaenda vasina kuiwana sezvo yakanzi yapera. Patabvunza kuti sei dunhu rekariba iro rine vanhu vashoma vanosvika 102 kana kuti 102 chete vakabatwa nechirwere chekorera kumashonyarend west rakapuwa nhomba dzose dzakauya dzinosvika zviuru 12 zvine mazana masere kana kuti 12,800 vachisiya makonde ine vanhu 456 nemumwe chete kana kuti 461. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonyarend west Dr. Celestino Denge vanoti kariba inzvimbo inosvika vanhu vachibva kunyika yeZambia iyo iri kushungurudzwa zvakanyanya nechirwere chekorera.
And kariba was one because of nenyaya yeborder neZambia nokuda kuti nekodi shoot of end that was the main wheel yakaita inge ichikonzerwa yanga iri hotspot because of that.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonyarend central Dr. Clemens Chuma vanoti vakadonhedzera nhomba dzinosvika zviuru 10 kana kuti 17,000 kumatunhu matatu avaitarisirwa kudonhedzera anoti Mbire, Mount Darwin nemazowe vachiti vakadonhedzerwa nhomba kumbire nderekumaruwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti dambudziko rekutanga nderekuti vatungamiri vanoda kugadzirisa dambudziko vachiita zvematongerwo enyika zvinoita kuti vamhanyire kumaguta nemadhorobha.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti mama decisions anoitiwa angori political decisions, haasi data driven.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuyamura vanhu vekumaruwa kuvaka zvimbuzi kana kuti blair toilets kuitira kuti vanhu vasaitire tsvina mumasango zvinozoita kuti tsvina iyi ipedzesere yave munzvimbo dzinonwiwa mvura.
Mumareserva ngatitei program yekuona kuti haane mablair latrine zvakare zvatakamboita 30 years ago tichiona tichibetsera vanhu kuti vavake mablair latrine kumaruzevha.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanobvuma kuti nhomba dzakawandira kumadhorobha parizvino nekuda kwekuti ndiko kwakatanga nokudaro pakataurwa nyaya yerubatsiro neWorld Health Organization kumadhorobha ndiko kwakapiwa rubatsiro rwakauya sezvo vasingabvumirwe kuzochinja dunhu rinofanirwa kuwaniswa nhomba idzi.
Taita map out muguda kodera yakawanda kukariba isati yawanda kumakonde nekwazvimba saka mavaccines akauya akadirectwa kumadistrict iwayo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nhomba chete haipedza dambudziko rekorera vachiti vanhu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena uye marara achitakurwa mumadhorobha. Ndakamira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.